Mushakabvu Sarese Zengwe avo vainge vaine makore makumi mashanu vakapfurwa nemapurisa vari mumotokari yaifungidzirwa kuti yainge yabiwa kuHarare mwedzi wapera. Vazingwe avo vaizivikanwa semutengesi wemabanana kumangura nemuchinoi vainge vauya muchinoi kuzohodha mabanana ekuzotengesa apo vakakwidzwa motokari yerudzi rweToyota Wish yaifungidzirwa kuti yainge yakabiwa. Mudzimai wemufi, amai Salombere, vanoti murume wavo ainge asiri mbavha asi mutengesi wemabanana sezvakapupurwa nevanhu vakawanda parufu. Amai Bere vanoti zita remurume wavo rinofanirwa kuchenurwa.
Ndanga nichifunga kuti vasati vakomba nzeta mhuri. Ndanga nichifunga kuti aivabudisa sekubudisa kwavakamboita kuti imwe yembavha tauraya ikafira ipapo. Because ini murume wangu ndiye ega akangozikanwa kunzi akafira ipapo. Saka vanhu pavakangonzwa izvozvo vakabva kuti murume wangu ndiwo mbavha yacho yaurayiwa. Asi zvichizikanwa nenyika nemhangura yese, even chinoi, mavendors, even vamwe mumashops vanotovaziva. Because murume wangu aizikanwa anga achishanda kufarming city kudhara. Akazobudawo basa kufarming city akata kuita basa remabanana ero ranga asiri munhu anonzi haazikanwa. Chandiri kukumbira ndechekuti ngavataure sekutaura kwavakamboita panews kuti imwe mbavha yafira panzvimbo.
Amai Bere vanoti mapurisa haana chavakabatsira nacho parufu kunyange kutumira mashoko enyaradzo.
Hapana munhu akambouya pano, ndakangozvikwirira ndikaenda kuchinoi. Ondinongosvika mapurisa achimutambidza chitupa chake nefoni yake nemabanana anga ahodha. Anga asara pane mamwe akaraswa achinzi anga azara ropa. Ndozvinhu zvandakanditambidzwa pari kusvika pari nhasi hapana kana mumwe wemapurisa ati asvika pano.
Sekuru wemufi vanonzi vamunashe Chitsa vanoti chiitiko chekufa kwemuzukuru wavo hachina kuvafadza semhuri uye vanotarisira kuziva kuti zvakaitwa nemapurisa zviri pamutemo here.
Chiitiko hachina kutifadza, ndo chokutanga. In fact, chinhu chakatishoka. Asi still, tine tariro yokuda kuti tinzwisise kuti mamezhas akatorwa nemapurisa ndo angari best rekusevha mainnocent lives. Nokuti pane rumwe ruti tronzwa sevanoramba vachi sepanonzi haasati akiriwa kuti anga asiri part and parcel. Yemathots
vachitsa vanoti vachatsvaka magweta anoziva mutemo kuti varipwe kupfurwa kwemuzukuru wavo nemapurisa.
Izvo ndo zviri munzira zvatatichifunga kuti kana mapurisa vatadza kutipa mhinduro yanotigutsa, then totsvaga vanoziva mutemo kuti vatibetsere kupinda munyaya dzemutemo.
Mumwe mugari wemumhangura muzvari Cleopatra Gamanya avo vanoti vakaziva vazingwe makore gumi apfuura vakapupurawo kuti mufi anozivikanwa nekutengesa mabanana.
Somugari wemhangura yebuying and yekutengesa yesevenda ini ndakatanga kugara muna 2012 dzaipapikawo izvozvo.
Mutauriri wemapurisa mudunhu reMashonaland and West, Inspector Clemens Mabgazara, vanoti nyaya yekupfurwa kwavazingwe yava mumatare edzimhosva ayo achazeya kuti vaone kana paine pakakanganiswa sezvo mapurisa aiita basa ravo.
Pafa munhu panovhurwa docket resati. Pavhurwa sudden death docket zvoinvestigate. Then kana zvainvestigatewa zvoendwa kukoti, koti ndinonopa verdict. Kuti mafira akaita munhu uyu anga nyaya ingapesiwa sei nemafira akaita munhu, then the court will decide. Isu semapurisa tetongomirira the verdict that will be given by the courts.
Muna 2018 mumwe murume vamuchesa achatsama vakapfurwawo nevanofungidzirwa kuti mapurisa kumaobhura muHarare vari muhofisi mavo uye nyaya iyi yakaendeswa kumatare edzimhosva sezvo hama dzake dziri kuda kuripwa. Mapurisa anonzi aipfurana nembavha. Mugore ra2000 mapurisa akawanikwa aine mhosva yekukonzeresa kufa kwevanhu gumi nevatatu munhandare yeNational Sports Stadium pamutambo weZimbabwe neSouth Africa, apo mapurisa akakanda utsi hunokachidza zvakapa kuti vanhu vabude munhandare vachitsikana vachiedza kutiza. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Ata Chigoriwa.